maone rangu ndiyo kuti that special rapporteur anonzi Elena Doan oyu pataka kunzwa kuchinzi anobva ku Belarus nokuti tinoziva kuti Belarus inyika ino ushamwari navamunangagwa vanotyidzana uye Belarus inyika yagara chizikama kuEurope kuti vanoparadza kodzero dzavanhu tangoziva kuti hapana chichabuda muchiona zvakare nezvekuti mapato anopikisa masangano akamira ega machechi havana havazodaidzwe misangano namai vakabva kuUnited Nations ava zvinoratidza kuti pagara pane agenda yekuuya kuti vangozogadziridza vachichenerudza chimiro chezanu PF. Aiwa, ndofunga kuti hapana chichafamba, hapana chichachinja. Iko zvino tiziva kuti nhengo dzeMDC vatumi vamiri vacho vari kuramba vachingoshungurudzwa pavanofamba pese pese. Unenge uchifungirawo kuti kuda mai vacho vachati aiwa ngatimbotaura timbodzwai kuti kochii chiri kunetsa, muri kunetsa napapi. Asi uyu munhu wezanu PF and hapana chaachataura nezvezimbabwe chichabatsira nokuti vakaisa masanctions vanenge vachingoti aiwaka iwo wakadaidzwa nezanu PF saka chingopedzerana nenyadzi dzanu PF. Ndo maonero angu.
US Embassy iri kukoka vanhu vanoda kubatana kana kuti vanoda kuita majoint venture mune zvemabhizimisi nemakambani ekuAmerica kana ekune dzimwe nyika ichiti inogona kuvabatsira. Munozviona sei sezvo nhumwa yeUnited Nations iri munyika kuzoongorora kunetseka kunogona kuva kwakakonzerwa nezvirango zvakatemerwa vamwe vakuru muzanu PF pamwe chete nemakambani avanochidzana nawo?
Chiripo ndechekuti masanctions agara zvinhu zvinongotaurwa kuti zvakabayirwa kana kuti zvinofambirana nevanhu vashomashoma vanotsigira zanu PF paudzvinyiri hwacho. Saka hurumende yeAmerica iri kungoratidzawo kuti aiwa isusu tagara tinoitawo zvinhu nezimbabwe, toizivawo kuti PEPFAR irimo, USAID irimo, vana pact varimo. Iko zvino tangunzwa kuchinzi pane vari kudaidzirwa kuti kana vamana vane mabhizinesi vanoda kuti vange vachibatsirana namaamericans kuita mabhizinesi ngavauye titaure nezvazvo. Ava veUnited Nations special rapporteur vari paava vagarawo vatongoziva kuti vangangofambirawo nyaya dzezanu PF. Saka handioni kuti chichingachinja mataurirwo anoitwa neAmerica nevana veZimbabwe matauriro akanaka. Saka ndofunga kuti vaitawo chinhu chakanaka kunge vachiratidzawo kuti aiwa masanctions ari kutaurwa haana kunangana nevanhu veZimbabwe. Mabhizinesi anodaidzwa kuAmerica, vana vechikoro vanoendako, pane vatindotozi vanotenga mota dzekuAmerica. Saka chinhu chakanaka kuti psychological ringari munhu muchirungwa psychological warfare iri kuitika yakangonakira isu vanhu veZimbabwe, nokuti takagara tichikutaurawo tichingoratidzawo kuti aiwa hapana masanctions akaitirwa vanhu vezanu PF.
Sei hurumende ichirega vanofungidzirwa kuti vatsigiri vayo vachiita zvemhirizhonga pamisangano yeMDC Alliance, nhumwa yeUnited Nations yavakakoka iri munyika?
Kushushwa nekunetswa kuri kuitwa vatungamiri veMDC nevatsigiri vavo kumasvingo. Mota dzakatemwa kunyanga vakavharirwa migwagwa nyangwe nhasi zvanga zvichingoitika. Zvinongoratidza kuti zanu PF havanzwisisi. Isusu tiri kungoramba tichingoti vanoziva kuti munhu wavo uyu nhumwa yekuUnited Nations munhu wavo. Saka deno vanga vachiziva kuti uyu munhu akatumwa neUnited Nations chaiyo chaiyo, vaide vachitoita vanhu kwavo iko zvino. Saka mhirizhonga iyi inongoratidza kuti zanu PF yagara inotsva MDC. Handindovaitiwo MDC Alliance yapera, hakuchina vatungamiri, harisiri bato. Saka kana yakapera pasina vatungamiri, chinoita kuti vange vachivhunduka chii? Aiwa, toziva kuti vanovhunduka nokuti vanoziva kuti kana takuswedera kunguva dzesarudzo, mapato anopikisa chaiwo chaiwo mashoma, ibato rimwe chete reMDC Alliance.